zvabuda pamusangano wanhasi zvinoratidza kuti vanhu vanoda kuti pagadzirwe migwagwa, mvura yakachena nekutakurwa kwemarara. Asi kuti zvinhu izvi zvigadziriswe, patenderanwa kuti panoda kuti mitero iwedzerwe nezvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5%, asi zvichiitwa pashoma nepashoma. Mumwe wevagari ava, amai Patience Arufesi, vati dambudziko iri, vati dambudziko riri kusangana nevagari veku Old Township section nderekuti hakuchina chiremera.
Tosenese toilet 1 ekumusoro neekuzasi toilet 1 hatina matoilet. Zvedzimba dzedziri kugara munhu uri murumu iri uko ndirogona kumuona ari mumba mwake dzatsemuka, asi mari dzekubhadhara kumarendeti hadzina madhoo.
Mumwe mugari amai Chena yemuyambo vatiwo nyaya yekushaya mvura yakachena ndiyo iri kuvashungurudza.
Mutsvage mapaipi akati kure akati simbe ngekuti mvura iri kurasika zvakanyanya. Hatizoruzi here chatambobata muruoko, plus mvura dzacho kusvika tozoona mabhirus acho anonge ari kuya. Zviri kuti itobatei, handizivi kuti pangaitwa improvement yakaita sei ipapa. Mapaipi ati kure uye ari matsva, mvura irege kuwestika ndo chikumbiro cha.
Nyaya yemigwagwa isina kumira zvakanaka yasimudzwa naamai Vimba Isoko.
Mutsvage mapaipi akati kure akati simbe ngekuti mvura iri kurasika zvakanyanya. Hatizoruzi here chatambobata muruoko, plus mvura dzacho kusvika tozoona mabhirus acho anonge ari kuya. Zviri kuti itobatei, handizivi kuti pangaitwa improvement yakaita sei ipapa.
Mumwe mugari wemuchikanga muzvare Lucy Moyo vatiwo dambudziko repombi dzemasiweji dzinovhinza rafashaisa mufaro.
Patiri kuona masiweji especial pachikanga primary school panotofamba futi nemota dzevanhu vacho vekanto vari padhuze futi nekanto.
Vakasanobata chigaro chemutevedziri wemubati wehomwe yeguta remutare amai Tsitsi Useya vati donzvo remusangano wanhasi ranga riri kuti vagari vape muono wavo uye pfungwa dzavo pane zvavanoda kuti zvitange kuitwa nekanzuro yavo.
Ndosaka tizoita consultation kuti ndapi ari critical kwamuri. Hamuri kuona kuti ngatitange ichi. So that kana takufinalize budget za 2024, we make those projects a priority. Because kana tikabvunzana muno, everything needs to be done. But how do we finance everything? It's not possible. Even at home, Maria tova natunyatsoizva kuti mwedzi uno ndogona kupa mwedzi ndoana mari akati. But mari iyoyo ukada kuita everything using that money, it won't be adequate. Saka tine tichizoprioritiza maprojects aya according to consultations dzatiri kuita nhasi idzodzidzi according to the forms which are.
Mukuru anoona nezvemigwagwa muguta remutare Injinia Daniel Nyirenda vati migwagwa yemuguta inoda kugadziriswa asi mari yacho hapana.
Tingangoti hedu tine marodzi but hatisisina marodzi ba. Lifespan yawo paakagadzirwa apfuura. Ari kutoda kunatsa kugadzirwa kutoita tinoti either ma rehabilitation kana new construction pamarodzi edu.
Meya mutsva weguta amai Sofia Rudogwasira havana kupinda musangano sezvo vari kuita misangano yezvidzidzo zvekutanga basa pasi pebazi rezvematunhu. Asi kanzuri inoti ine urongwa hwekuita misangano yakadai munharaunda dzinogara veruzhinji nekumayadhi kusvikira musi wa30 kubvumbi vozobuda nesungawirirano. Ndakamirira Studio 7 vamutare, ndini Sydney Size.